Basa rangu ndingati rakangarire kufamba mukati mama polling station kana kuti nzvimbo dzokuvhotera dzakawanda dzakasiyana siyana mukati medunhu rangu ndichiona kuti vanhu vari kufota zvakanaka here havasi kuvhundudzirwa here uyezve nauya ndakanga ndakatarisisa zvizhinji ndekuti vanhu vaizonounganidziwa kuchinzi unganai namasabhuku enyu ndeyandakanga ndakatarisisa iyoyo neiya nhau yevakomana vaimira kuseri kwenzvimbo dzokuvhotera 300 meters away vachitaura navanhu vachiudza vanhu kuti endai munovhota zvakanaka tachiongorora maid enyu tava kuziva pamunovhotera saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvandaiongorora izvozvo kuona kuti nhau dzekuvhota dziri kufambiswa zvakanaka nekuzotora umbowo hwemavh11 ndorimwe basa guru ratakazoita iroro rekumekashuwa kuti umbowo hunonzi mavh11 munzvimbo dzandakafambira nemaagenda andakanga ndichifamba nawo emusangano weCCC takakwanisa kutora umbowo ihwohwo kuti hugone kufambiswa kumberi kunova kuna chief elections agent kuti agone kuva nawo nekuzousubmita kumaofisi makuru ebato uyezve nokubatsira munhau dzemafambisirwo ebasa rose kuita chokwadi chokwadi kana kuti kuedza nepataigona napo kuti transport yemaagensi edu chikafu chemaagensi edu nesapoti yemaagensi edu yataifanira kunge tichipa mukati mezuva iroro inge iripo saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvandakanga ndichafambira mukati menyika yechizvarwa kuti ndikwanise kunodarikidza sebasa rakanga ramira pamberi pedu
tiri kuona kuti bato renyu reCCC rave kuramba kutambira zvakabuda musarudzo imi semumwe akanga achiona mafambisiro esarudzo munoti nedanho iroro ratorwa nebato renyu
padanho rakanaka ratogwa nebato redu reCCC rokurambirana nezvakabuda musarudzo nemaitigo akaitwa sarudzo tinomira naro zvizhinji tinoritenderana naro nekuti mukutanga kwazvo zvose taizviona nemaziso edu nyika yose yaizviona kuti pane ruoko gwegudo pamaitiro aiitwa nezeki zeki yakanga ichiratidza kudyidzana nebato rezanupf zvine unzvindi nzvindi zvakaita kuti sarudzo dzisahofamba zvakanaka tingataura nyaya yevoters roll tigotaura nhau yedelimitation tigotaura nhau yekuchinjwa kwamapolling station saka zvese izvo zvinhu zvatanga takaongorora saka tinoti danho ratorwa nemutungamiriri wedu pamwe chete nemacitizens rokurambirana nezvabuda musarudzo nekuramba zvachose chose sarudzo yacho kuti haisi sarudzo yakanaka haigoni kuva nesimba pamusoro pezvizvagwa zvezimbabwe haigoni kuva nesimba pamusoro pemararamiro evanhu vemuzimbabwe isarudzo ine undengendenge yakaihwa nenzira dzisina kumira zvakanaka saka tinomira nebato uyezve ticharamba tichiritsigira pamusoro penhau iyi
muchiri muzimbabwe here muchiona kubuda kuchaita kupikiswa kuri kurwa nebato renyu zvakabuda musarudzo kana kuti makadzokera kusouth africa
kutaura kuno vajonga katemiri takabuda zvedu tadzoka kumabasa kunyika yedu yesouth africa kwatinoshava tiri ndo kwatadzoka panguva ino takambouya zvedu kuti timboshanda asi maziso nepfungwa zvichiri munyika yechizvarwa uko kwatinotarisira kuti kunge kuchibuda zvakanaka nematanho ose atiri kutora kana kwanzi kuchazova gumwe keto futi gunoteera tinenge tichimanya tichienda ikoko kunoita basa sebasa hatidzokeri sura hatina kumira tiri kuenda mberi tiri kufamba.